Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 24/2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masachigaro ematunhu gumi muzano PF Women's League anoungana muBulawayo achikurudzira kudzingwa mugungano revanhukadzi iri kwaamai Eunice Sandimoyo pamwe naamai Sera Mahoka.
Miri zhonga yezvimatongerwo enyika yoitika kumwenezi East pamberi pe-by-election iri kuitwa mwedzi unouya.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo rakazvipira kupinda mubatanidzwa nemapato ane vanhu.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Masachigaro ematunhu gumi emunyika yeboka reWomen's League yeZanu PF aungana pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri muBulawayo vachitsigira kuti amai Eunice Sandimoyo naamai Sera Mahoka vadzingwe muboka remadzimai. Vamwe vatsigiri veZanu PF vakatanga kuratidzira nemusi wechipiri vachiti vaviri ava vadzingwe mubato. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Kana watu kamai ndiani kovasika na watu kamai hoyo posino
kwezvare chitatu nhasi vamwe vatsigiri veZanu PF ratidzira pa Davis Hall unove muzinda webato iri muBulawayo vachiti mutevedzeri weboka remadzimai amai Eunice Sandimoyo pamwe nemubati wehomwe muboka iri amai Sera Mahoka vanofanirwa kudzingwa mubato iri. Vose vataura pachiitiko ichi vatuka nekushora amai Sandimoyo naamai Mahoka avo vavari kupomera mhosva dzakawanda kusanganisira kuzvidza mukuru weboka remadzimai amai Grace Mugabe pamwe nekuba mari dzemusangano. Sachigaro weMashonaland Central avo vangozvidoma nezita rekuti amai Jonga vatamai Mugabe vari kuunza budiriro mudunhu ravo vakatiwo munhu wese anovazvidza havafanirwe kuve mumusangano.
Ndaona PC vamwari papa ndayozozadzikisa kuti hatisi kudzokera shure hatidi china kuWomen's League hatidi kukanganisirwa amai vedu tisi takavakumbira kuti vatungamirire madzimai saka ngavatungamirire zviri peaceful zvisina munhu anovakanganisa tinoti pamberi naamai tiri kuti basi basi naSandimoyo basi basi naSera Mahoka.
Vanhu vanga vachiratidzira ava vazoparara vasina kutaurwa kuti chii chichaitika. Kunyange hazvo amai Sandimoyo nezuro vakati havasi kutirimuka nezviri kuitika sezvo vachiti havana chavakatadza. Vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti ivo naamai Mahoka vachatodzingwa mubato sezviri kutaurwa. Vamwe vatsigiri veZanu PF vasina kuda kubuda pamhepo vati zvinovashamisa kuti amai Sandimoyo naamai Mahoka vaive kuburitsirwa mapanga asi ivo vaizivikanwa nekutsigira vechikwata cheZanu PF chinonzi G40 icho chinonzi chinotsigira amai Mugabe. Amai Mahoka vakamboita mukurumbira mushure mekutuka mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivati vanoda kupandukira vaMugabe. VaMnangagwa vanonzi ndivo vanotungamira chikwata chinozivikanwa chichinzi Lacoste. Vavhusumuzi Moyo ava vati vanoteverera zvikuru zviri kuitika muZanu PF vati hazvivashamise kuti amai Sandimoyo naamai Mahoka vave kuburitsirwa mapanga vachiti iyi inogona kuve iri nzira yevamwe vanotsigira amai Mugabe yekuti vasawane anga vakwikwidza pakuda kuve mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato reZanu PF.
Munhu atinonyatsofungira kuti chaiye ari kuda pozishini yeuvice president ndimai Dr. Grace Mugabe. Saka kuti vakwire pamusoro ipapo vanofanira kushakura vanofanira kubvisa vamwe vanhu vangava dairo vangava vangakwikwidza navo vanenge maisandi maisandi ngativatarisei gokaunda tichesu maisandi vakabva kuzapo maisandi vanotaura chindevere maisandi ndomatebeliland ende munhu mukuru wofuti kana tichida kutsvaka munhukadzi ari vice president zviri easy kuti dini tipe mai sandi u vice president. Mai maoka wo oso na iwo chitikati mwi isini ya mwi mu women's league. Saka as long as vanhu vakadaro varipo, zvinonetsa kuti amai Grace Mugabe vakapinda politics maybe makore mashomane napfuura kuti vanga fast track to avoindwa wono ipiwa position iyo.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu muzvare nozipo moyo vati zvino zvinovarwadza zvikuru kuona madzimai achidhonzerana pasi.
Tiri kuona kuti isusu sevakadzi tiri kushandiswa. If you remember zvaitika na 2014 tazviona pamujuro. But izvezvi zviri kubuda futi kuti vakadzi atina kudzidza a lesson. That is why tichikushandiswa. There's a hand andizivi kuti ndiani but pane hand behind it all because tafunga kuti maybe G40 la costa but I see nya ema function ezano toraziva. Tiri kushandiswa sevakadzi and it's very unfortunate kuti tiri kuvhuma kushandiswa.
Vamwe vanoti zviri kuitika kuna amai Sandimoyo naamai Mahoka mucherechedzo wekuti makakata anowari mubato rezanu PF ekuti ndiani achatsiva Mugabe pachigaro ari kuramba achikura. Ndakamirira Studio 7 Mulayo, ndini Taura Ishaya.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushishikana zvikuru nekushungurudzwa nekunyimwa chikafu pamwe nekutyisidzirwa kwevanhu mudunhu reMwenezi East kumasvingo pamberi pesarudzo yekutsvaga achatsiva vakuda kwashe basikiti avakadzingwa mubato reZANU PF. Masangano aya anoti reZimbabwe Election Support Network, ZESIN, Zimbabwe Peace Project pamwe neHeal Zimbabwe Trust anoti bato riri kutonga reZANU PF riri kushandisa chikafu sechombo chekumanikidza nacho vanhu kuti varitsigire uye kutyisidzirawo madzishe kuti anorasikirwa nendoro dzavo kana akasatsigira munhu anenge achidiwa neZANU PF.
Izvi zvinonzi ndizvo zvaita kuti vabasikiti avo vanga vachikwikwidza vakamirira bato reZimbabwe People First vabude musarudzo idzi vachiti vave kutyira upenyu hwevatsigiri vavo. Masangano aya anoti kuita kwakadai kutyora bumbiro remitemo iro rinopa munhu wese kodzero yekupinda musarudzo akasununguka. ZESNI inokurudzira mapoka ose ane chekuita nesarudzo kuti aone kuti sarudzo dzaitwa pachiteverwa bumbiro remitemo uye zviga zveSADC, African Union nepasi rose. Masangano aya anotiwo bumbiro remitemo rinopa masimba kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti imise mhirizhonga kanawo kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemitemo inobata sarudzo. Ngatinzwei hurukuro yataita navabasikiti pamusoro penyaya iyi.
Tichingotanga ZANU PF yanzwa kuti vabasikiti vari kukwikwidza iko kwavanga vari vakambomirira kwemakore manomwe. Vakabva vaona kuti chansi yavo yekuhwina iri kure zvikuru ndokubva vatanga kundotora chikafu chose chiri muma-GMB depo Masvingo Province yose chishindwa nacho muMwenezi East. Vashinda vachipa nemota dzavo vakaisa maposta ekuti vari kupasa ZANU PF. Tikavudza zveki kuti iyava vote buying iri kuitwa pachena. Vezanu vachitenda pamberi pezveki kuti isu ndiyo nzira yatiri kukambena nayo, hatina imwe, saka ticharamba tichidaro. Pamusoro peizvozvo vanga vachiinda vachibvundutsira vatsigiri vedu vachivapromisa kuvauraya, vamwe vari kutovata musango. So ndokubva taona kuti zveki iri kutadza kuita basa rayaifanirwa kuita seindependent commission yakamirira maelection anofanira kuitwa zviri pachena. Saka takabva tatatsamba yekuti isu hatichakwikwidzi tabuda musarudzo dziri kuitwa kuMwenezi East.
Vakawanda vanoda kunzwisisa vabhasiketi kuti muri kunzwa sei nemhirizhonga iri kuitwa neZANU PF iyi mabuda muZANU PF nokuti mapato anopikisa ndo zvichemo zvavaigarawo vainazvo nguva yamaikwikwidzawo muchimirira ZANU PF.
Ini kubva pandakakwikwidza ndichiinda kuparlamendi 2008 handina kumboita sarudzo dzekuinda ndichibvundutsira vamwe kana dzekutenga vanhu. 2008 ndakasarudza nekunge vanhu vaona kuti ndaishanda muMwenezi tichipromota dzidzo dzevana, ndisu taisupplya mabhuku, tisu taita macompetitions. 2013 futi mandakazosarudzwa zvimwe chete zvakaitika munyararo, hapana akarohwa akabvundusirwa. Asi pakarohwa vanhu muJune 2013 isu takabva tamira kusaidi, masoja ndo akauya akatungamirira kusarudza kwa president kwakusisiri kusarudza kwedu saka ini principle yangu inongogara iri yekuti ma election ngaaite pachena zvisina kubvundutsira vamwe ndozvandakaita ndichipinda mu parliament saka handida kumbosarudza nezviri njonga.
Vanga vari vakuda kwashe basketi vari parunare kumwenezi kumasvingo nestudio 7. Asi vari kukwikwidza vakamirira ZANU PF vaJuice B. Omar varamba mashoko avari kupomerwa ekuti ivo nebato ravo vari kutyisidzira vanhu uye kutenga mavhoti vachishandisa chikafu. VaOmar vaudza Studio 7 kuti vabasikiti vari kutaura semunhu ari kurwadziwa nekuti haachakwanisi kuvhoterwa zvakare kuti adzoke mudare reparamende. Vanoti vabasikiti havana chavakaitira vanhu makore manomwe avakanga vari mumiriri wemwenezi East kanawo pavakanga vave gurukota redunhu remasvingo. VaOmar vanoti ivo vashanda kwenguva yakareba mumwenezi vachidyidzana zvakanaka nevagari uye vakabatsirawo zvakasimba padambudziko rechingwizi vachipa chikafu pamwe nekuvakira vanhu pekugara.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vakagadzirira kutungamira mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti vakwikwidzane nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzegore rinouya ndokunge mapato mamwe anopikisa avasarudza. VaTsvangirai vanoti vakagadzirirawo kuumba mubatanidzwa nemamapato asi vati nekuwanda kwaita mapato anopikisa anonzi nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika ave kudarika 54 vachashanda chete nemapato ane utungamiri wakajeka. Panyaya yehutano hwavo vatsvangirai vanoti vave kunzwa zviri nani chose kunyange hazvo vachiri havo kupota vachinovhenekwa navana chiremba. Vati vari kutarisira kuenda kuna ana chiremba kekupedzisira mavhiki maviri anotevera. Tabata vatsvangirai kuti tinzwe zvizere nezvekuumba mubatanidzwa pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Nyaya inonetsa apa ndeyekuti mamwe mapato evatungamiriri vasina musangano. Kana taakutarisa bato, totarisa bato rine mastructure, totarisa bato rinogona kuti isu takamira takadai. Mazhinji acho anongova mapati emaindividual. Saka isusu taongorora kuti vatinoda kuti batana naindiyani. Chinhu chinoramba chitaurwa navanhu kuti vanhu vari kuda change. Saka vanofunga kuti ndezvimwe zvinokonzera kuti change isavapo. Kati aiwa, chinotaura kuti change isavapo, 2008 MDC yakahwina election but haina kuwana power. Nemhaka yekuti nyaya kuna vanhu vakaramba nekusapa power yacho. Saka tizogona kubatana tese kana tisingakwanisi kuita kuti vanhu vakwanise kuti ahwina ahwina aruza aruza. Ndo zvinhu zvinonetsa muelection yedu kuti hauzozivi kuti vazhinji vanhu mastakeholders vanenge vachiti hatidichi hatidichi vakawanda. Saka isu tinee tichingoti aiwa vanhukurudzirai vanhu tikurudzira vanhu kuti ndai munorejista mukanovhotawo makawanda. Isu tichaedzawo kuti gadzirise nyaya dzemaconditions dzamunoona dziri kunetsa. Saka pamwe chete navo mumapato
tombodzokera panyaya yemubatanidzwa wemapato vatsvangirai ndiani wamungafunge kuti anokwanisa kunge achitungamira mubatanidzwa uyu uye nechikonzero che
handingataurika izvozvo handingataurii because hapasati pava nediscussion. Hazvitaurwi izvozvo zvichazotaurwawo panguva yazvo.
Asi mune chivimbo chekuti ndimi muchatungamira?
Haina ndina chivimbo cheanything. Ndinongoti inini kana vanhu vachitaurirana vanofanira kuzivana kuti anokwanisa kutiyambutse mhuri ndiani. And hazvichadi kuramba tichiita fembera fembera ka. Vanhu vanoziva kuti kune vanhu ndokupi, vanhu varodani and ndizvo zvinofanira kutiinfozeza.
Vamwe vanogona ka kuti vatsvangirai vakamboedza vakundikana regai timboedza mumwe.
Ndogokundikana sei. Handi 2008 takawina election here takawina election. Problem haisi yokuwina election because MDC natsvangirai are not the cause of the problem. Cause of the problem is ZANU PF iri kuramba nepower but also iri kuramba kuti vana vezimbabwe vachuze mutungamiriri kana kuti pato ravanoda.
Imi makanzi neMDC ndimuri kutungamira idzo nyaya dzekutaura nemamwe mapato. Vangani vamataura navo kusvika pari zvino?
Tingataura zvinhu zvakadaro here vakawanda. Ndine vamwe vandakataura navo ndiri kutaura navo. Ngoti ndaandiri out but toramba tichitaura ka. Ko nyaya yekubuilda trust, nyaya yekubuilda alliance haisi event kayongoti mangwana. Inototora time vanhu vachinzwisana imuri kufungei. Saka zvichatora time. Tina mabiya edu vamwe vakabva kumutsana manje manje avavega. Saka zvoreva kuti vada kupuwa time ka kuti vaite settle down. Tigonyatsogara pasi tione kuti vapapi. Izvi hazvingangoitwi zvokuti mangwana zvatoiti.
Asi muri kutaurana nawo vese here iwo veNP nevamwe vakasarawo kuZimbabwe People First?
Hatisati zvedu because hatidi kubata kuonekwa sezvonzi tisi tiri kupindira kamunyanza. Ngavatange vagadzirisana ndokuti kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Vakagadzirisana isi toda vese vabatane ndozvatoda.
Saka izvambomisa nhaurirano?
Zvambomisa kana kudawo kuti zvotaura nani. Kada kutiende uyu anoti maitirei akati. Saka hatine kufamba kwenguva zvichaita zvazvo.
Mutungamiri weMDC vamugeni tsvangirai vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeEgypt vaHosni Mubarak vave munhu akasununguka zvichitevera kugara kwavo mujeri nezvipatara kwemakore matanhatu mushure mekumukirwa kwehurumende yavo kana kuti Arab Spring muna 2011. Vabuda muchipatara chemauto nhasi. VaMubarak ndivo vakave mutungamiri wekutanga akamiswa pamberi pematare mushure mekumukirwa kwedzihurumende dzekumaarab kwakatsviriridza mudunhu rose.
Muzinda weWhite House unoti dare reparamende repasi reHouse of Representatives richavhota nhasi mangwanani pamutemo wehutano uchatsiva Obamacare, apo maRepublican ari kurwisa kuti awane mavhota anotsigira mutemo mutsva uyu anokwana.
Sudan yasarudzwa kutora chigaro chemuteedzeri wasachigaro wekanzuru inoona nezvekurambidzwa kwezvombo zvemuchetura yeOrganization for the Prohibition of Chemical Weapons. Chiitiko ichi chiri kushungurudza vamwe vaongorori avo vari kunongedza kugwaro rakaburitswa muna gunyana neAmnesty International raipomera hurumende yeSudan mhosva yekushandisa zvombo zvemuchetura kuvanhu vemuJebel Mara mudunhu reDarfur kubva muna ndira kusvika muna nyamavhuvhu muna 2016.
Apo mapato anopikisa ari kunetsana neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vachiti inofanirwa kuwandudzwa isati yatanga kurongwa hwekunyoresa vanhu kuvhota pachishandiswa michina yechizvino-zvino yebiometric voter registration kana kuti BVR, veruzhinji vanoti havasi kuziva kuti maBVR aya achashandiswa sei. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika dzinoti ichokwadi kuti hapana ruzivo munyika pamusoro peurongwa hweBVR. Vane ruzivo vanoti BVR zvinoreva kunyoresa vanhu pachishandiswa mitezo yavo yakaita semifananidzo yavo kana mitezo yavo yakaita sezvigunwe nezvimwe izvo zvinoiswa mumakombiyuta zviine nhamba dzako dzechitupa, gwaro rekuberekwa, nhamba dzako dzembozhanhare, kero yepaunogara nezvimwe. Muzvare Maureen Kademaunga vesangano Women for Women vanoti vari kuzviona mubasa ravo kuti hapana ruzivo rwakakwana pamusoro peBVR. Vanoti vazhinji vanofunga kuti BVR ichashandiswa pakuvhota sezvo vasingazive kuti ichashandiswa pakunyoresa chete.
Ndinotona havasi kunyatsa kunzwisa chii chacho chinombonzi BVR. Dzimwenguva tinototsanangura nekurerutsa kuti zvakangofanana paunonotora chitupa unotorwa fingerprint, unotorwa face, zvido BVR iyoyo. It's just as simple as that. Wanotofunga kuti hamenos rimwe process rekuti reintimidating. Chayakanakira yakanaka zvayo pakuti nyaya yekujuguketa mavoters inonesa. Chayakanakira kuti pabva paita opportunity yekuti pakuya new voters roll. Inoreva kuti takuclean our old voters roll. Yanga inechi maissues adzaiti pane vanhu vati kuti vashakabva vachiri pavoters roll, pane vana vadiki vari pavoters roll.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaVivid Gwede vanoti nyaya yeBVR haisi kunzwisisika kunyange nevezvematongerwo enyika pachavo kusanganisirawo nevezeki vacho.
Ruzhinji rweZimbabwe ndiona senge vazhinji vacho havazivi kuti chiri kunzi BVR chii ende chakamirirei. Nenyaya yekuti hapasati pane donzo raitwa riri kudzidzisa vanhu nyaya yeBVRI kuti yakamirire ende zvichatibatsirei ende iri kuuya kuti igadzirise papi kana pane pada kugadziriswa papakaresvikana. Mukatarisa nyika dzakawanda dzaakuita izvozvo zvokushandisa technology kumaelections.
Mumiriri wemutasa South mudare renational assembly vaTrevor Saruwaka vanoti kunyange hazvo pasina ruzuro rwakanyanya pamusoro peBVR pari zvino, vatotanga kudzidzisa vanhu pamusoro pezvenzira iyi.
Mukutaura kwandinoita navo ndiri kuona kuti chiri kubata vanhu vazhinji ndechekuti BVR system iyi ichanyanya kubatsira pavoter registration, nekuti inenge ichitora zvinhu zviri pamunhu zvisingakakavadzwi zvisina umwe womunhu muupenyu zvinozomupatsanura pane umwe munhu anogona kuda kubirira kushandisa identity yemumwe.
Sachigaro wevechidiki muMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaHepmo Chidziva vanoti vave kutodzidzisa nhengo dzavo pamusoro peBVR. VaChidziva vanoti BVR ine zvakawanda zvakanaka kudarika nzira dzaishandiswa musarudzo dzapfuura, zvakaita sekuti gwaro revavhoti rinenge risisina vanhu vakafa.
BVR kwatiri isusu yakatinakira pakuti 1 ndo iri kuunza nyaya yenew voters roll, number 2 iri kupedza nyaya dzemavoter slips, number 3 iri kubvisa maghost voters muvoters roll, tova nenew voters roll inenge yakatinakira, number 4 ichange ichiuraya nyaya yemultiple voters paelection inenge ichitevera.
Asi vachitaura nevatori venhau pamusoro peBVR pamusangano uchangobva mukiitwa nguva pfupi yapfuura, mumwe mukuru anoona nezvekufambiswa kwesarudzo musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti zvakakosha kuti vanhu vazive kuti chii chakakoshera kana kushatira BVR vasati vangomhanyira kushandisa nzira iyi. Vanoti nhaurirano dziri kuitika munyika dzinoratidza kuti hapana ruzivo rwakakwana.
Chii maproblems apa atakasangana nawo? Taiti mune vanhu vakafa, saka tinoda kuti ripise vanhu vakaita sei? But biometric haibvisi vanhu vakafa. Wozi ndikatofa nhasi ndakarejista biometrics terangu nongoramba riri. The only thing ndechekuti handikwanise kuzoappear panogona kuitwa new registration chino register. But is the old system not doing the same thing? Itozvo.
Pari zvino, mapato ezvematongerwo enyika neZEC vakabvumirana kuti vashandise BVR, asi izvi hasati zvaipa mutemo wesarudzo uye mutungamiri wenyika ane mvumo yekudoma nzira inoshandiswa kuvhota. Nzira iyi yakashandiswa musarudzo kunyika dzakaita seGhana, Nigeria neKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muKenya. Mwedzi uno, bazi reUS Agency for International Development, kana kuti USAID, nere United States Department of the Interior, akazivisa kuti ari kupa mari yekuchengetedzwa kwezviwanikwa kuhurumende yeKenya uye nekusangano reAfrica Conservation Center. Mari yerubatsiro yakapiwa Kenya kusvika pari zvino inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu. Mari iyi ichashandiswa kubatsira dzimwe nyika dzekumabuda zuva kweAfrica. Nyaya yekuvhima zvisiri pamutemo inonzi iri kukanganisa zvakanyanya zvinhu kumabuda zuva kweAfrica. Kenya inoshandiswawo senzira inopfuura nezvinhu zvinenge zvavhimwa zvisiri pamutemo. Asi America inoti kuchengetedzwa kwezviwanikwa izvi kwakakosha mukumutsiridza upfumi hwenyika. Kunze kwekubatsira hurumende yeKenya, America iri kubatsirawo mamwe masangano akazvimirira anochengetedza nzou akaita seSave the Elephants. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muKenya. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, vatsigiri vemitambo muZimbabwe vatarisana nemutakunanzva yemakwikwi mukupera kwesvondo kubva kutsiva kusvika kunhabvu. Mutoredi wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa zvinotevera.
Kubva kumutambo wetsiva kusvika kunhabvu, vanotevera mitambo muZimbabwe vatarisana nemachikichori emitambo. Mukuru wacho uri uyo uri kuSingapore mangwana, apo Charles Manyuchi ari kupinda munhandare kuedza kudzivirira bhande rake reWorld Boxing Council resirivha. Manyuchi ari kubandana na Kwadratilo Abduzarov weUzbekistan. Mumtambo uyo ari kutarisira kukunda kuti awane mukana wekurwira bhande repamusoro-soro regoridhe iro rave mumaoko aKeith Tuman wekuAmerica, mushure mekudambura Dani Garcia wekuUSA zvekare musi wa4 kurume. Mutambo pakati pamanyuchi naAbduzarov une nharaunda 12 dzemaminetsi matatu, asi manyuchi ari kuda kupunzira Kwadratilo pasi kuti mutambo uyu usasvike kure. Baba vaCharles vaOtis Manyuchi, avo vaimbove mubati wemukombe wemuZimbabwe weuremu hwemiddleweight, vanoti semaonero avo Kwadratilo haasvike munharaunda yegumi nembiri.
Kurovana hakuna zvereko, kurovana chete. Just boss munhu vataitya isisuka ipatisa lot. Angane 30 fights unbeaten. Vazhinji ava vatongorodonedza muroad satasvika ikoko.
Nemusi mumwe cheteyo, chikwata cheHighlanders chiri kupindawo munhandare chakananga kutora mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield kwemakore maviri akateverana, apo chiri kusangana neCapes United mufinari muBaba Fields Stadium. Highlanders iri kubaka moto mushure mekutenga vatambi vatsva kusanganisa Roderick Mtuma kubva kuDynamos, asi makepekepe acho ari kuda kuenderera mberi nepavakagumira svondo rapera, apo vakabuditsa TP Mazembe yekuDRC mumakwikwi eCAF Champions League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nhasi tine hurukuro yakaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 nemuimbi wechidiki Albert Mushore.
Iwe levozi batenere matebozi weleta bombeta.
Ini ni zita rangu ndetuwa Albert Mushore. Zitare basa rangu ratunoimba naro stage name ndetuwa Bombeto. Zora ndo zikana naro kana ndiri pa nyadu kuimba.
Chii chakaita kuti ufunge iwe kuti anda kuda kuita angu inisho kuimba? Shakatanga rini?
Zvimba izvi zvinhu zvakangogara zvingori mumhuri medu. Hapana munhu angasingaimbe kubva tichikura tichingoenda kana kuchechi chaiko, takangokurawo tichingori vanhu vaingogara vachingoentertainwa nemusic always, especially tiri kumba sefamily. Asi inini ndakazongoona chidzo wangu nemusambo wedhanzo mukukura nekutamba nevamwe, apa ndikazoona kuti ano ndakufanira kuitawo something nekugadzirawo, ndotrai kugadzirawo changu inini, nekuti imusic yanga yatondipindawo yanga yandinakidza.
Ko zitai rekuti Boom Beto rakabva kupi?
Zita rekuti Boom Beto, Beto ipati riratora pazita rangu rekuti Albert. Albert ndopakabva kaBeto. Ninge yekuro mangoma vakomana vazinga kuti magoma kwa anoputisa mangoma, saka ndopavakazongoisa kaBuma, ndopabuda Boom Beto.
Imi munotambirwa sei nevamwe vari munharaunda yamunogara? Munogara kupi?
Pari zvino ndinogara kumasasa pasi. Inini vandida kurira kuGlendale Mazoe. Tambira vari kutambira kufanike kumasaidhiri kumazoe Glendale, vanhu vagara vaiziva Boom Beto kubva makore adarika achingoita zvinhu zvake. Saka hazvinombovanetsa kutambira kumhanzi iripo izvi, so pari zvino ndivo vanhu vakutonyesimbisa kunyaya. Tozotarisa dzimwe nzvimbowo patiri kuenda kumashows zvikutooneka kuti ano vanhu vakuitasei vari kusapoti. Saka vari kungoda kungoramba tingopiwa zvimwe zvinhu chete, tangoramba tichingovagadzirira zvimwe futi zvinonakisa kudaro.
Pane karwiyo kenyu kari kupengesa vazhinji kana kutaura nezvekudonhedza musika, chimbotitaurai kuti karwaya kakanonzi chii uyezve makakafunga sei?
Zvinonzi munodonhedza musika, ndingangoti iart yandaida kuedza kuonesa vanhu reaction yavanotivatinoti maghetto vakomana vanenge vari mastreet vedu ava nesanotera kunyanyanyanya zvinoitika parengi, reaction yavanoita vaona zvakanaka kana kuti zvaitika izvozvo. Theni pakudonhedza musika, confusion inozoitika ipapo manje, vanhu vanotiona panoitika nonzi vanhu vanoita meno samabhinyezera vanongoita seza kugatisana vaona zvavasati vamboona kana inenge zvavanakidza ngoyo. Ipapo ndo panozodonha musika manje, vakomana vaakukonzeresa nyakanyaka, ndo confusion nyakanyaka.
Eme mai makanaka ndimi makonzera nyakanyaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Musakangano vateereri kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa urongwa webiometric voter registration. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri. Toti murayiro zvakanaka vateereri, tokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlazi mashumi mabili lane ngombimbito 2017 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
baye ephathi iphathi izakwenza njani ngabantu mina ngisebenza umsebenzi wabantu engicabangela ukuthi uyadingakala abantu bakithi bayo abantu abathi nxa abanye abantu besenza umsebenzi bavote.
Abasekeli bebandla lezano PF batshengisele njalo namhla kobulawayo besola abakhokheli bogatsha lwabesifazana kuleli bandla abathi unkosikazi Sarah Mahoka lo nkosikazi Eunice Sandi Moyo.
IZANU PF yiphathi esingafela macebo esithelelwe umqondo. Siyazi ukuthi iZANU PF ihambise ithuthu labantu lapha nalapha, siyithenga abantu ngokudla ngoba lamawovethi asebandukelana neZANU PF ngoba sisazi vele ukuthi iZANU PF isiyiphathi esihlelile.
Uzulu wemwenezi East ubikwaye sehlalela evalweni ngenxa yokwethuselwa ngamalunga ebandla leZANU PF ngaphambilini kokhetho lokudinga umeliwa lesi sigaba edalele eParliamente. Kuwoza Friday isilomdlalo ophathelane lombuqazo weGugurawundi olingiswa yintsha yakwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bebandla leZANU PF abagoqela abasakhulayo labesifazana abatshengisele okusuku lwesibili lamhlanje kobulawayo besola abakhokheli bogatsha lwabesifazana kuleli bandla abathi unkosikazi Sarah Mahoka lo nkosikazi Eunice Sandi Moyo ongumphathintambo obona ngokwenzakala kudolobho lakobulawayo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Amalunga ebandla leZANU PF batshengisele besola uSibalukhulu Moyo bethi kahambe udelela unkosikazi Grace Mugabe umkamongameli weZimbabwe. Laba bantu bebethwele amagwaliba lamabhakane abebhalwe ukuthi unkosikazi Moyo ulenketha bethabi lokuthi weba imali, ngakho-ke sesifikile isikhathi sokuthi ahambe. Unkosikazi Moyo yena uthi akethuki njalo akunanto emthintayo ngaphandle kokusebenzela ubulawayo.
I-Women's League nxa kulabo bantu belamandla ukuthi bangikhiphe, it's okay, but I will remain a strong supporter of ZANU PF.
Abatshengiselayo bebehlabelela ngesishona akunangisho loyedwa ingoma yesiNdebeleni abayihlabeleyo zonke bezihaya unkosikazi Sandi bethi kahambe. USibalukhulu uthe uvele usekhulile njalo bakunaza sikhundla asibangisayo wasifela umaqoqa ukuthengisela amhlophe.
Baye ephathi iphathi izakwenza njani ngabantu mina ngisebenza umsebenzi wabantu engicabangela ukuthi uyadingakala abantu bakithi bayo abantu abathi nxa abanye abantu besenza umsebenzi bavote. So mina ngizakwenza umsebenzi nxa bevota kungabantu bakobulawayo bavotayo, fine, but ngokubona kwami angikholwa mina ukuthi abantu bakobulawayo bangazivotela into ezaphila.
Kusenjalo ubulawayo usethe uhlelo lokubhalisa abazavota olwe-biometric voter registration luhle noma nje uhulumende esebenza lube luhlelo olubi emehlweni abantu bethi liyehlisa ubuqili kunye lokuvota kabili. Ubulawayo ubethe gwaqa e-Silence Conference Center lapho abathe kubi ukungenela kwe-ZEC ekuvaleleni inhlanganiso yomhlaba e-UNDP ekuthengeni imitshina bethi njengoba babevalelwa ukuthenga imitshina yokubhalisa abazovota kuhle ukuthi bathenge imitshina yokuvota ukuze ukhetho oluzayo lube lequla elitsha labazavota njalo kuvotwe ngendlela entsha engelabucili. Umfundisi uHussein Sibanda olilunga leboard ye-Electoral Resource Center uthe uhlelo lwe-DVR luhle njalo yilo oselusetshenziswa kulezi insuku.
Kuqakathekile ukuthi abantu bazwisise ukuthi ukusebenzisa izithupha okwakudala kungeke kwakwaniseka ukuthi kukhiphe uhlelo olubonakala kakuhle, uhlelo oluzakhipha ubuqili, uhlelo oluzakhipha abantu abangabuya bezovota kabili. Ngakho uhlelo lolu lwe-DVR luyanceda ukuthi kuhluzuke ukwenzela ukuthi umuntu ngomuntu akwanise ukuthi avote kanye kuphela.
Udokotela Samukele Hadebe uthe abantu bathi bayayifuna i-DVR kodwa sebenokuthandabuza ngoba uhulumende usekamalaza ekulethuleni.
Sikunanzelile ukuthi abantu bezibhabha yibo abathe bafuna i-DVR kodwa ke inkinga esikhona yokubana indlela esi sethulwa ngayo sibuya ngayo sokukhona ukuthikameza sokukhona ukuthandabuza ukuthi kungenziwa ngendlela ezaphathisa uZulu. Singalibali ukuthi i-voters roll yeZimbabwe iyehlala ibangela kubana ukhetho impumela zokhetho kungabi lokuvumelana ngenxa ukuthi i-voters roll yayonakele. I-PVR ibikhangela ukuthi iyokumele ithini iqondiseke i-voters roll yethu evele iyonakele.
Olwela amalungelo oluntu uThemba Tizeya uthe uhlelo lwe-DVR uma lusenziwa ngendlela luhle kodwa izeki sisiba nobuchapha osokubangela ukuba abantu babe nokuthanda futha ukuba luhlelo olunezithelo. Uhlelo lwe-DVR luhlelo lokubhalisa ukuvota umuntu esebenzisa iminwe kumbe iliso njalo okwamanje iZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukuthenga leyomitshina kodwa uZulu uyathandabuza indlela uhlelo olukhutshwa ngayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingunaphumelelo Moyo.
Kunjalo nje umkhankaso ukuthi unkosikazi Eunice Sandi Moyo lonkosikazi Sarah Mahoka baxotshwe kubandla lezanu PF usudale imibuzo eminingi. Abanye bezibuza ukuthi kahle kahle omama laba bawoneni okungavusa umhlonga kangaka. Abanye ngabathi izizathu eziphiwayo kazilaqiniso phakathi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Edwin Ndlovu olilunga lebandla lePeople's Democratic Party ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, ngiyikhangela le ndaba ngibona ngendlela ezimbili. Okokuqala kutshengisa ukuthi uGrace uyinkokheli enjani ongumthando kayiphikisa ekuthini imihlangano yakhe yonke efuna ukuthi kulalelwe yena yedwa. Kungaba lo mbono otshiyeneyo ukuthi futhi siyisitha sakhe ngoba singakhangela uMahoka abade bekwenza bebesekela yena ngesikhathi kuthethisa uMnangagwa kwakusekelwa yena uGrace. Kodwa-ke kukhanya kukhona-ke lapho abamphambanisa khona-ke sefuna-ke baxotshe-ke bonke. So-ke edengisela-ke sobala ukuthi-ke ungumuntu onjani. Okwesibili kungaba yikwenza kwezanu PF ifuna ukuthi ithathe i-attention yonke iye endabeni yabo yena leyo abantu bekhohlwe ngenhlupho ezisilazo thina esikumabandla aphikisayo sethe sirelaxa sithi zanu sifile nanko phela sebesilwa kodwa i-G40 kathe silwa yodwa nsize ukuthi ilekele thini kamnangako. Singenza njalo-ke bona on the ground besebenza ngase kubuya ukhetho-ke sesinqotshwa kukhetho-ke ngokuqeli bezela abaye bekwenzile. Yikho-ke ngibona indlela-ke ezimbili zenezokuthengisa ela-ke ukuthi i-center of power is not holding kwezanu PF. UGrace uyenza umathanda wenza kofunayo njalo kuyadengisela isabhalizimu ukuthi khona ngoba nanzelele ukuthi nga bekhuluma ngosandi bekuthiwa usandi ule-tribalism umndebele lo sobe ngidengisela kakhulu ukuthi isabhalizimu ikhona njalo kubandla lezanu PF.
Manje nxa sikhangele udaba lona lolu singathi thina luyatshengisa na ukubana izanu PF inganqotshwa kukhetho luzayo.
Kwabo imbono khonoko kungasincedisa ke thina esamabandla aphikisayo kodwa lathi kuyodingakala ukuthi siqoqeke sibe ngabantu esivumelanayo ukuthi singena kukhetho simanyene-ke sihambisa i-candidate eyodwa-ke ezancikelana lo mgabe hathi ukuthi singene sehlukene singangena sehlukene okuzaba lo hlupho. Okwesibili njalo ukhetho-ke sakwasizana ukuthi efitale riga kumele-ke sisebenzelane ndawonye sikhangele senqabele njalo kuriga kwezanu PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le People's Democratic Party obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi uZulu weMwenezi East sehlalela evalweni ngenxa yokwethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU PF ngaphambilini kokhetho lokudinga umeli walesi sigaba edalela eParliamente mhla ka-8 ngenyanga ezayo. Inhlanganiso lezi ezigoqela iZimbabwe Peace Project, iZimbabwe Election Support Network leHeal Zimbabwe zithi ibandla leZANU PF lisebenzisa njalo ukudla ukuhuga abantu ukuthi balivotele. Owayemela isigaba seMwenezi East edalele eParliamente engakaxotshwa kubandla leZANU PF umnumzana Kudakwashe Basikiti ubemele encintise kulolu khetho emele ibandla leZimbabwe People First. Kodwa uthi sephumile kulolu khetho ngenxa yokwethuselwa ngabasekeli beZANU PF. Kodwa oncintisa emele ibandla leZANU PF umnumzana Josby Oma ukulandule lokhu esithi uBasikiti uphume kukhetho ngoba ezibonele ukuthi ubengelalo ithuba lokunqoba. Sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Zenzo Nyoni yena othi kulihlazo kakhulu okwenziwa iZANU PF.
iZANU PF yiphathi esingafela macebo esiphelelwe umqondo. Siyazi ukuthi iZANU PF ihambise ithuthula abantu lapha nalapha, ithenga abantu ngokudla ngoba nanku lamawo vethi asepandukelana leZANU PF ngoba sisazi vele ukuthi iZANU PF isiyiphathi esiphelile esidinga amacebo ngayo yonke indlela yokuthi ingahlukumeza njani abantu bethusele ukuze ibavotele. Kukanti abantu bathese sebekhaliphile inkomo emadolobheni bengethuselwa kodwa bayayazi into abayifunayo. Even kwala ngasemakhaya bayethuselwa abantu kodwa into abayifunayo bayayazi. iZANU PF ayizake inyine yona i-election eyodwa kodwa ngenxa yokuthi isebenzisa amandla ayo obuqili ukuthi izinike umbuso yikho lokho ivusa namhlanje. So ngalokho kwenziwa iZANU PF eMwenezi ngale by election ekhona siyazi ukuthi iyahamba ithenga abantu ngamarayisi, ithenga abantu ngokudla laphana itshela izalukazi ogogo abakhulileyo into ezingayisizo lokubethusela ukuthi lingayekeli ukuvotela iZANU uzavuka inti endala ngapha emakhaya eLupane lamanje sebeqalile ukampena bayathi ukuthi lingayekeli ukuvotela iZANU iGugurawundi izaba khona. So zonke lezo izinto ezingcolisa yona iZANU bona kabakunanzelele ukanti abantu bona into bayayazi abayifunayo abantu selathando leZANU kwala wona
kodwa ibandla leZANU PF Nyoni liyakulandula lokhu lithi kungamanga njalo oncintisa emele leli bandla uthi umnumzana Kudakwashe Basikiti ulamanga ngokuthi uphume kulolu khetho ngoba ubesethuselwa. Uthi iqiniso yikuthi uBasikiti uzibonela ukuthi ubengelalo ithuba lokunqoba.
Kudakwashe Basikiti umuntu okwaba khona kuZANU PF njalo iqiniso uyalazi. Iqiniso ukuthi angeke ayekele ukuthi akhale ngoba banamgano omunye indlela namhlanje usekhala yena ukanti layo bekhalisa abantu. Mina ngesingathi lenhlanganiso labantu bezijikelela ngeke simkhalele ukumangalisa ukukhona kwaShe Basikiti ngoba kuyindlela akade bevele besenza ngayo la ekuZANU PF.
Umnumzana Zenzo Nyoni ulwela amalungelo oluntu sixoxela eselupane. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELesotho selikhethwe ukuba ngumsekeli kamgcinisihlalo wekhansili yamazwe omhlaba ebona ngokuvinjwa kokusetshenziswa kwezikhali ezilethefu e-Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Lokhu akuphathanga kahle amanye amazwe kanye lenhlanganiso ezinjenge-Amnesty International ezethesa lelo lizwe umlando wokusebenzisa izikhali ezilethefu eDafo ngomnyaka odluleyo. Kwafa abantu abedlula amakhulu amabili okugoqela abantwana. Izi phathamandla kwele Somaliland zithi ukungani kuhle kwezulu kulelo lizwe sokudale umonakalo omkhulu osubangele ukufa kwabantu lezifuyo. Umculi womdumo we-hip hop kobulawayo uCalvin usebenze nzima lonyaka eminyakeni odluleyo okwenze waba ngomunye wabadume okwamagama kulelo dolobho. Ngemva kokuhwatsha idlalate lakhe phansi kwesihloko esithi uthando, uCalvin ukhangelele ukuthi ukwethula elinye njalo lonyaka. Ngasikhathi sinye sokuqhamuke ingxabano phakathi kwalumculi lomunye njalo ocula umdumo omunye o-hip hop laye odumileyo kobulawayo uPOY. UMike wabe weStudio 7 uxoxelo Calvin ngalolu uxoxelo Calvin ngalolu daba.
Bambiza boss, bamba chilimo, and like a black and white pays up on for
well, then you see my time right now. So, I think the album lay, it centers on love. It's a story like Mawara Panang Palutando, a short love story. It's just a story about a relationship from my color to Pelawai, Rapsu, you know. So it's a story there about a relationship.
And ubukhuluma ngale mpilo yakho kule album?
Yeah.
So bayiphukile inhliziyo yakho boy?
Hey, bayiphukile inhliziyo kazi.
Ongitshele ngamafishane ngale performance yakho ezayo lapho uzobe performa lo KO wase South Africa. Ithuba likhona na lokuthi ubudlwelana no phakathi lawe lo KO usazodabuka khona?
I hope so. Anyafisa.
Masixoxe ngalo ukuxabana okukhona phakathi kwakho lo POY. Kuyini okwenzakala ukuze sixabane mfana kithi?
Hey, yabona kahle uPOY ube sensitive yabo ngoba nge Sunday ngishaye nge freestyle. So ngabe nge release i freestyle yana bo like to the public. But kule line engishayileyo enthe abantu bafuna ibeef kimi ngani ngo POY. Ubona?
But imdala wethu ngani ngonkomo no. Sebefuna ne beef ngani ngo point no.
Do yena wokuthatha ngani ngithi se uPOY ufuna ibeef lami. Le yabona into yangkhona.
So manje i retaliation izophuma na?
Angazi. Yena bese tshele wonke umuntu nje yabona ukuthi ule retaliation le track angezele yona afuke ikhipha kuthiwa ngwana B. Sonke silana simelele nje asiyabona imithi.
UFacebook uthe uzobukhipha i-album entsha ngemvulo. Yini ibizo yale album?
Now we just call it the compilation. We just call it the compilation. Asabele gama Craig Claim 5. I'm sure by the end of the day today we might decide because it's different artists, yabo. It wasn't like a planned situation. It's just something that mina personally I saw the need of compiling everything in one CD and we push it. You know, he dies of food in the other $2.
Calvin, umculi we hip hop, obexoxa lo Mike Wobe we Studio 7 eGobulawayo. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders iphoso phela ichila moya lizanqikilana lele Capes United makepekepe kufinali yenkezo ye ZNA Commanders Charity Shield kusasa emakumeni enkundleni ye Baba Field. Kubika uJoseph Njanji.
Akubizwa ozwayo kusasa emagumeni lapho kuyabe kudibene khona inkunzi zomdlalo iqembu leHighlanders lele Capes United wonawe lwisa ukuphakamisa inkezo yeZNA Commanders Charities Shield. Lo mdlalo ugobhozisa amathe njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Akbay uthi kuza kubancane indawo ngoba omabili lawa maqembu edlala kuhle kulezi nsuku.
I think it becomes a very difficult game for both of us because we're missing.
Umdlalo esizawudlala le Capes United uzaba ngumdlalo onzima. Ngikhangelele ukuthi kule national team sila ama players yathi esingathi siwathembile thina le Capes ukuthi badlala kuhle yiba sebebize ku national team. So amalungiselelo ethu engaba engalanise ehlukile njalo kuzaba nzima kakhulu emaqembini wonke kodwa
iqembu leHighlanders linqobele FC Platinum nge-3-0 kusigaba se-semifinal, ikanti le Capes United lichayele iDynamos nge-3-1. iqembu elizanqoba kusasa lizathola inkulungwane ezilithumi lambili zamadola asemelika, kuthi elizakukhaphansi lizathola inkulungwane ezithobamunembili zamadola asemelika. Njalo imali ezabhadalwa izibukeli izaphathisa abafelokazi, intandane kanye namalunga ebutho alimala esemsebenzini. Zombili Highlanders le Cape United zilakho ukudlala zingela abanye abadlali bazo ababizwe ukuqembu lesizwe, lona elizanqikelana leqembu leZambia ngensonto esigodlweni iHarare emdlalweni wokuzwana amandla. Kuqembu leHighlanders kubizwe unozinti uAriel Sibanda, imvimbi uPeter Mutuhwa kanye lomgadli uPrince Dube. Kuqembu leCape United kubizwe unozinti uEdmos Banda, imvimbi uDennis Dauda kanye labadlali besiswini senkundla uRonald Chitiyo kanye loDevon Chafa. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, inhlanganiso yeDelta Beverages izaqhubekela phambili isekela imidlalo yePremier Soccer League ngemali, njalo isivumelwano leso ngeseminyaka emithathu. Inkampani yeDelta ifake izigidi ezidlula izintathu kumidlalo yePSL, njalo ngomnyaka owodwa izabe ifaka inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa. Iqembu elizaphakamisa inkezo lizabe lithola inkulungwane ezilikhulu, ikanti kubunjwe umncintiswano omutsha ozadibanisa iqembu eliyabe liphakamise isicoco sePSL leqembu elizaphakamisa inkezo yeChibuku. Sikhangele umdlalo wenqindi. Ophethe ibhanti leWorld Boxing Council kusigaba seSilver Welterweight njalo yesizalwane selizwe leZimbabwe uCharles Manyuchi kusasa kuzamele evikele isicoco sakhe lapho edibana loQuadratilo Abduqaksorov oyisizalwane selizwe leUzbekistan. UManyuchi weyingqungquthela kulesi sigaba ngomnyaka ka-2014 njalo enganqoba kusasa ulakho ukuthola ithuba lokunqindana labadlali abaludumo emhlabeni jikelele. Lo mdlalo uzadlalwa phakathi kwamahlandla alithumi lambili, njalo imbiko evela khona le kwele Singapore ithi uManyuchi enganqoba ulakho ukuthola ithuba lokulwa lesizalwane selizwe leMelika uKeith Thurman, yena onguye ophethe isicoco seWBC World Welterweight. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Live Talk lamhla sikhangela uhlelo lokubhalisa abalelungelo lokuvota kukhetho oluzayo kanye lemitshina esadingwa nguhulumende ezakwenza lumsebenzi eyama-biometric voter registration kits. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile. Was a Friday.
Ku was a Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho ukhangela umdlalo olingiswa intsha yakwele South Africa. Olesihloko esithi uloyiko kusitsho ukuthi isihluku, oveza ucuku olwenziwa libutho leGugurawundi emathebeleland laseMidlands.
Why the Mathebele? Why our brothers and sisters? Why Africa turn a blind eye while our fellow Africans suffer because of other Africans?
Laba ngabalingisi bentsha kwele South Africa phansi kwenhlanganiso yesiphe sakhe youth organization belingisa umdlalo uloyiko. Bathi lo mdlalo utshengisa isihluku lolunya oluphindiweyo olwenziwa ngamasotsha e-5th Brigade ayethunywe uMongameli Mgabe ukuyathanyela ingcikeza kwelamaNdebeleni ngabo 1980. Uqala ngempi phakathi kwamabhunu labansundu. Uyeveza inkulumo zenkululeko eLancaster, wethule sekuhlelwa umbhuqazwe kwelemaNdebeleni, uze sekuqeqetshwa ibutho le-5th Brigade, bese ke libonakala selicacada ligcobodisa abadala abancane amakhehla lezalukazi. Abalingisi kulomdlalo oqale ukutshengiswa endaweni ezijeneke kwele South Africa ngo-2016 uYanda Mhluzi uthi injongo yalomdlalo ikuvezela umhlaba ukuthi kuyesabeka okwenziwa zinkokheli zeZimbabwe okusafuze ziyethonisiswa ngakho.
Bantu basemathebeleleni on its own abakwazi ukuthetha ngeGuru on genocide because they are afraid of your family might be a risk, your family might be executed, your family might be killed. Sinamalungelo South Africa, siyakwazi ukuzi-express, siyakwazi ukuthetha ngendaba ezidibanisela ama-human rights violations, siyakwazi ukudemonstrate. So in South Africa, we are in better position ukuthi singathetha in such issues.
Isihluku esitshengiswa ngabalingisi laba abalitshumi lambili kulomdlalo siye sabeka asikhulumeki asibhaleki ngitsho labasibonayo inengi uthi ubabuza behlengezele inyembezi baflathele.
They held my father and forced him to watch as they raped my mother who was carrying my 1-month-old brother on her back.
Abalingisi laba bona bathi isikhathi sokuthula ngalolu daba sesedlule, isikhathi sokuvezwa kwamaqiniso ngalo sesifikile. Kanti lesikhathi sokuhlawulwa kwabachaphazwayo nokubotshwa kwabadala amacala yiso lesi. Wakhokela iqula labalingisi lelu Ayanda Manala uthi konke okukulumdlalo yizinto ezilobufakazi ukuthi zenzakala.
Sithethi nasingayenzi lento lesenze into abathi research for 8 months. Yonke into ekhulunywayo, yonke i-detail ekhulunywayo, i-backupa into abathi ngesilungu ngama-facts, ngoba i-genocide ingaba nezitori ezininzi.
Uthi abakufisayo ukuthi lumdlalo ufinyelele emazweni onke e-Afrika naphesheya kolwandle, kungathulwa, kungavalwa ndlebe, kuze kuthonisiswe bonke abalesandla kumbuqazwe weGugurawundi.
They went on rampage, blazed a trail of destruction, pillage every village. Kwakhonyengwa kwemaqaqeni nasezikwakweni. Sakhumuzi lawo nyoka sathola nezikhulu.
Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Ncedani bo. Sasifisizo sikamthakazi. Our neighbors become dumb, deaf and blind, self-inflicted because of our diplomatic ties. Atomde nagiye. We are alone, mthakazi. Intandani
sifuse. White people accept the refuse. Refuse to let your cries be muffled by diplomacy. Refuse to let your success be muzzled by oligarchy. They have refused you a space in their history book as if you are some road to be faced from the face of the earth. Tell them your nation to spare but not to tear. Resilient and great have not to create in a single. Puma is booking us in Balini, the cities of refuge, where you get the name diaspora, women, Jabe, and say to win your own of born. Kokunda no Makalu, Philip Melequeni, Jari Tendon, in the color of kitchen.
Child in the grain pound and force him to pound him. After that, they started beating my father. They beat him so hard. Blood was gushing from his nose.
Ayike kwanele kwalamhlanje emthwakazi omuhle singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Abasekeli bebandla leZANU-PF batshengisele okwelanga lesibili namhla kobulawayo besola abakhokheli bogatsha lwabesifazana kuleli bandla abathi unkosikazi Sarah Mahoka lonkosikazi Eunice Sandi Moyo. UZulu weMwenezi East ubikwa esehlalela evalweni ngenxa yokwethuselwa ngamalunga ebandla leZANU-PF phambilini kokhetho lokudinga umeli walesi sigaba edalele ephalamende. Ayike kwanele esihlobo zami olivalelisayo ngenjabulo nguNtungameli Nkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Azibe hope makamu wangu.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.